Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 7/10/2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvavari kuti imhosva doesn't make sense. Saka hapana munhu anovhuma chinhu chisinganzwisisiki kuti chinobva kupi chichienda kupi.
Gweta rinomirira mutori wenhau Mududhuzi Matutu rinoti mhosva dziri kuda kupomerwa Matutu hadzinzwisisiki uye hadzina nemusoro wese.
Isu semisa Zimbabwe tine ukama hwatagara tichitira kuronga nemapurisa kuti kana paine zvinhu zviripo zvavanofungidzira kuti vatori venhau vakanganisa, hatikurudziri kuti vatori venhau vabatwe mbumburu vachitorwa mudzimba dzavo vasingafungiri kana kuti vasingazivi.
Sangano remisa Zimbabwe rinokurudzira vezvemutemo kuti kana paine zvavasingafari nazvo pamusoro penhau vaende kuZimbabwe Media Commission kuti vanotaura zvinyunyuto zvavo. America inoyambira nyika 14 zhinji dzacho dziri muAfrica kuti Russia iri kudzitengesera zvirimwa zvakabiwa kuUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinomirira mutori wenhau Mududhuzi Matutu Vangovani Stole vanoti mhosva dziri kupomerwa Matutu hadzinzwisisiki uye hadzina zvadzinoreva. Matutu anga akavanda mapurisa kwesvondo rose kubva zvaanzwa kuti pane vanhu vakasvika pamba pake vachimutsvaka. VaStole vanoti Matutu akaenda kumapurisa nezuro uko akanoudzwa mhosva yaakanzi akapara vachiti zvakataurwa nemapurisa hazvina nomusoro wese. VaStole vati chavanoona ndechekuti mapurisa ari kuedza kupomera Matutu mhosva yokunyomba nekusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, izvo vanoti vakamirira chose sezvo Matutu asingabvumi mhosva iyi. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navaStole Maneru ane zuro.
Right, Mududhuzi Matutu aenda kupolisi sezvo tanga takabvumirana nemapurisa kuti achauya. Saka aenda kupolisi vakasvika vachimucharja necharge yeundermining the authority of the president, which is section 33 of the Criminal Procedure and Evidence Act. Aisawand in question statement.
Ari kubvuma here mhosva yaari kupomerwa? Iye akanga ataura chii?
Iyanga pekutanga hakuna zvavari kuti imhosva doesn't make sense. Saka hapana munhu anovhuma chinhu chisinganzwisisiki kuti chinobva kupi chichienda kupi. There is a tweet that is allegedly to have been sent by him, and that tweet talks about drinking at a certain bar. What he was drinking, we are not being told. Whether he was drinking beer, whether he was drinking tea or any type of beverage. So those who allege vanofarira kubudira pachena kuti vari kuti chii chaizvo chaizvo, this is the problem with that child, and therefore we are not prepared to assist them in any way. Havasati vatora statement ya president ED. Saka ndozvinonesa.
Inotarisirwa kuenda kumatare dzimhosva rini kana ichienda?
Well, hatisati taziva kuti vari kuda kuti tiende rini. Chatoziva ndechekuti havasati vapedza my investigations, they have charged him formally, and we are still working on that. We are expecting it, so we are prepared for it. Whatever that will throw it at to us, we will deal with it.
Asi iye akasimba ake, arikumba kwake.
Yes, arikumba kakamirira, chaizvo.
Avo vange vari Gweta rinomirira mutori wenhau Mududhuzi Matutu Vakovani Stole vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro, sangano remisa Zimbabwe rinoti basa revatori venhau rinobvumidzwa pasi pemutemo wenyika richiti rinokurudzira vezvemutemo kuti kana paine zvavasingafari nazvo vaende kuZimbabwe Media Commission kuti vanotaura zvinyunyuto zvavo. Sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rave padanho riri pamusoro muhurukuro nemagweta avo nemapato akasiyana-siyana pamusoro pemashandiro evatori venhau, vachiti vatori venhau vanogona kuvhiringwa, kusungwa kana kurohwa vari pakati pekuita basa ravo zvikuru sei nyika yatarisana nesarudzo huru gore rinouya.
Misa Zimbabwe, isu tinoona nyaya kufambiswa kwemashoko iri chiri chunhu chiri mubumbiro redu remutemo, nyaya yefreedom of speech, freedom of expression, nyaya yekutaura, kufambiswa, kutambidzana kwemashoko zvirimo mubumbiro remutemo weZimbabwe. Saka zvinhu zvatinotora kuti zvinhu zvakatikoshera, uye vose vangava nechekuita nenyaya dzekufambiswa kwemashoko kana kubudiswa kwavo, vatori venhau vangafanirwa kukosheswa pavanoita basa ravo. Isu semisa Zimbabwe tine ukama hwatagara tichitraya kuronga nemapurisa kuti kana paine zvinhu zviripo zvavanofungidzira kuti vatori venhau vakanganisa, hatikurudziri kuti vatori venhau vabatwe mbumburu vachitorwa mudzimba dzavo vasingafungiri kana kuti vasingazivi. Kana paine zvinenge zvavanofungidzira kuti zvakanganiswa, tinokurudzira vemutemo kuti vaende kuZimbabwe Media Commission kana kuVoluntary Media Council of Zimbabwe kuti vanotaura zvinyunyuto zvavo kuti zvigadziriswe pavanenge vachifungidzira kuti paita dambudziko. Nekuti tinoona kuti nyaya dzekushunguruzwa kana kukanganiswa kwavatotora nawo dzikaramba dzichiwanda, zvinokanganisa kunyangwe imeji yedu senyika yeZimbabwe. Takatarisana nenyaya yekuuya kwemaelections kana kuti sarudzo dziri pamberi pedu, ticharambazve tichikurudzira, uye isu semisa Zimbabwe ticharamba tichiita zvirongwa zvinosanganisira vane chekuita nemitemo, mapurisa nevamwe vakadaro, kuti vazive basa rekukosha kwebasa remutoro wenhau, uye kuti kana mutoro wenhau ari mundima asarohwa nehana kuti pamwe ndingapedzisira ndava kumapurisa, pamwe ndingapedzisira ndavhiringwa kana ndarohwa ndava nemavanga nekuda kwebasa rangu.
Imi semisa Zimbabwe muri kuitei pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vatori venhau sezvatiri kuramba tichiona izvi?
Isu semisa Zimbabwe pandiri kutaura nemi zvino, tava pachidanho chakakwirira chekuinigeja maloyers edu, chekuinigeja nemapato akasiyana-siyana kuti vanzwisise kushanda kwemutoro wenhau kuti kwakakosherei panyika yedu, kwakakosherei padungamunhu rinonzi Zimbabweni, kuti anzwisise basa ravatori venhau, uye vasatorwa zvisingoti pavangofungidzirwa vobatwa nekola, pavangofungidzirwa vosumudzwa nenzeve. Aiwa, vatori venhau vanofanira kuita basa ravo vakasununguka, vasingavhunduki, vasingatyi. Takatarisana nesarudzo dziri kuuya mugore ra2023. Ndokurudzire yedu semisa Zimbabwe, uye ndozvatiri kuita maprogramu andati vana vanzwisise basa revatori venhau.
Takatarisa panyaya yamudhudhuzi Matutu, munotii nayo?
Panyaya yavaMatutu, aiwa, tinoti kana paine zvinyunyuto pane zvavakabudisa padande mutande kana pane zvavakabudisa paindaneti, vanhu vakasununguka vemutemo kuenda kuZimbabwe Media Commission kana kuenda kuVoluntary Media Council of Zimbabwe, kwete kukweva vatori venhau nebhande vachiswa kuchiturongo kana kumatare nenyaya dzezvavanenge vataura, kwete.
Avo vange vari sachigaro vesangano remisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Guru makota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vanoti zuva ranezuro izuva risingakanganwike kubva pakaitika njodzi yemugodhi weKamandama. VaChitando vakataura mashoko aya paungano yakaitwa nekambani yeHwange Colliery Mine ichicherechedza zuva rekufa kwevashandi vemugodhi mazana mana nemakumi maviri nevanomwe 427 mugore ra1972. Munyori wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaKote Ndlovu vanoti sesangano dai zuva ra6/10 raitwa zuva rinocherechedzwa nenyika gore roga roga kana kuti National Holiday. VaChitando vakaita musangano nechirikadzi nenherera dzevasikasara avo vari kuchema nerekuti Hwange Colliery Company yakavarasa.
A day in our history which will never be erased from our memory.
Zvakana izuva rekuti atingapoti tarikanganiwa kuzuva ranaro.
It was dedicated by the administrator. Happened, Hwange Colliery Company has since re-examined the way it runs its operations. But not only that, the whole entire mining industry in the country has re-examined the way it runs its affairs to make sure that particular attention is met on safety.
Hwange Colliery Company. So zvalewana atinava administrator kuti imori insista kuti iHwange Colliery Company ingamaina chini zvipoto endi achikumutikana kuHwange Colliery Company chetezvo zvikumutikana kuimaini sector yose kana kuti gapo ravanhu vanomaina mara vanochamarasha vose muZimbabwe vamuti akudiirisa kuti vamate chini kuti vashingi veshire veristefu kana veshire vakatsaviriika.
Avo vange vari gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando. Mumiriri weHwange muparamende vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaFortune Molokele vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumararamiro echirikadzi nenherera idzi, chero hazvo kambani yeHwange Colliery Mine yakambomiramira mumakore apfuura.
Nhasi zuva guru kuHwange tiri kurangarira vanhu vakashaya munjodzi yemugodhi yakaitika 16/1972. Gore rino tiri kurangarira 50 years, saka nhasi vanhu vange vazara kuKamandama Memorial Site, ndo kune mugodhi wavazozara pavanhu pavakapera pavakashaya 1972. Kange kune vaenzi vanosanganisira Minister of Mines and Minerals, Minister of Mines and Mining Development, Honorable Winston Chitando. Kwakurukura nyaya dzakawanda. Imwe nyanzvi yekuti vanhu vakawanda vari kuti isisi ndisi mhuri yevanhu vakashaya, hatisi kuwana rubatsiro rwetsigiro vakawanda ruchibva kukambani yemarasha emugodhi. Satirurangarira kuti kwazoitika meeting pakati peshirikadzi nedzimwe nhengo dzemhuri dzacho kuti vataure naminista munyaya iyoyo. Saka tirirangarira kuti Citizens of Company ichaedza kuvabatsira munzira dzakasiyana-siyana sevanhu vacho vakasara vashaikirwa mweya vanga vachishanda mumugodhi.
Kumashure uku panga pasina here humwe urongwawo hwamunozivawo hwekuti kambani yeHwange Colliery yanga ichimbovabatsirawo nedzimwe nzira?
Kutaura chokwadi, kambani yakamboenza makore apfuura kubatsira. Ziri kuitira ndezvekuti kambani mazuva ano yanga ine maproblems, ine madambudziko, saka yakazoregera kubatsira. Saka ithinki nhasi ndozvaitika kuti vanhu vacheme kuti mati makatitikangana sevanhu. Saka totarisa kuti musangano waita naminister of mines vabvumirana kuti vachaedza kuti vatange patsva kubatsira vanhu ava.
Imo muHwange umu sedhorobha rinoitwa zvemigodhi zvakanyanya, vanhu vari kuraramawo zvakadii munguva yatiri mazuva anoi?
Kutaura chokwadi, vanhu vari kurarama zvakaoma. Upenyu uri kunetsa mazuva ano, zvinhu zviri kunetsa mazuva ano. Saa vakawanda vasi kushanda, vanozviitira zvavanogona kuita mazuva ese, zvinonzi muchirungu informal sector, vachiita mavendors, vachiita chichi. but maramira chakiraiti fumu enyika wana kumira mushi saka kudara kwa kukwanja uchima kibakara kwa inge but mazivano utenyo waka kweta mpoko
Mumiri wewange muparamende vari nengo ya Citizens Coalition for Change wa Fortune Molokele vachitaura parunare na Evans Sininga we Studio 7. Tombo tarisa ziri mumapepa nau anasi. Newsday mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga varora Colonel Mini Yotavo Baloyi izvi zvinonzi zvakabuda panguva yaiverengwa vanhu munyika kana kuti census apo vaChiwenga vakabvunzwa kuti vakarara pamba pavo ndivanani vaChiwenga vanonzi vakapindura vachiti ndivo nemudiwa wavo Baloyi nevana Mwenyuse makare mwine nyaya inoti urumende yaiswa parumano nevari mivechibage vari kuda kubhadharwa nemari yekunze vari mivechibage vanoda kubhadharwa mazana matatu ane makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$390 patani roga roga inova mari yavaibhadharwa mugore ra2018 Pasati paba kushandiswa mari emunyika. Bepanauri padande mchande resumelife.com rinoti mutumbi wa Dr. Alex Magaisa uchaendeswa kumusha kuZimbabwe kunochekerwa ikoko. Pari zvino hama dzavo dziri kufambira magwaro ekuti vagoendeswa kuZimbabwe. Dr. Magaisa vakashakira kuBritain nemusi weSondo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini vashamarari veStudio 7. Ini ndinonzi Gweja Masondo. Ndikuno kuMpumalanga South Africa. Vachamisa yava nguva zvino yekuti mubude mucomfort zone yeHarare. Masities mamuri munana chitungwiza munana Mount Pleasant mamunenge muchiona vanhu vachikuumbirirai kana muchitaura misangano budai imomo muende kwabvukururu muende mumaruzevha muende mose munana mberengwa kunana Zibanga kwese muchipinda munana Musume Masasi mumboisa matende kumaruzevha muchifamba muchiparidza shandukwe kana mukasadero zvokwadi munoramba muchingochema vanhu vachipiwa zvimatochi nezvimapuretsi vachibhuraidwa nembeu nezvifetilizer kunana Chiredzo vachingoramba vachingovhotera zamupeu pindai mumarural areas pindai mukontesti imomo zvakasimba mune basa nebasa guru rokuti mukagara imomo ka mumadhorobha imomo munongoona imomo kuno kumaruzevha moroga saka ndinokumbira mupinde mumaruzevha
Zwai mure Zimbabwe zita ndi Victor Shava ndinotodai mwarati nzwawo isu vose vana vezimbabwe takwanisawo kufa mukomana pachigaro takadai kubvira tadawo nguva yareba dai mwarati nzwawo tabatana isu tinoda mukomana uyudatawewedzekwawo mazuva akawanda ekurarama tione nyika ine mukomana wechidiki zvimadhara hava kutowestira time toda kuona vechidiki tinokutendai mese vanodawo mukomana wechidiki mukomana wechidiki ngapinde chinzvimbo ndechake
ndino anonzi masochi andiru pano kwa Botswana. Nyaya yangu ili pana uyo anonzi tafazo wa mwagwaji uyo. Marume, marume uyo andiwone kutumurume akazwa rohone mkazi kwa mwane wakazwa rohone mkazi kwa mwane. Nekute nyaya ya kina mapurisa inyaya inorwaza. Na uyo anonzi mwagwa uyo inyaya inorwaza. Wanaweza nupe panga mba wajitikira inyaya kuma pisa mapurisa waite mazarao. Panaita iza mara kufika nasu unu mapurisa basara ura waka itari nubatika ndiriki. Chabanga tita ura otisia inyaya iru kumapurisa waite basarao. Nasu unu muranda kazuyo wajisa pisa kwa sakari pamberipe wanu wanu wachuona wachiziwa. Wakaona ma eyewitness wari kuziva umbo wose uri pachena asi mapurisa wari kutiza panyaya iyo zvakare vakuno creator dzavo nyaya dzekuti yanga iri boyfriend chichi weta yanga iri boyfriend ko boyfriend acho haibatwi here zvokuti haisi zano PF kana kuti chiwanda kudefenda zvokuti haisi zano PF vapinda papi pakuti zano PF vari mapurisa uyanonzi ponya tuyo hana kana chinonzi kamwe uyo. Tato uchona 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 kwa MDC wana waka imesu tuseo mkafuna nukutawara uti ee ndri bisi ee ndaka godai ee shuka godai inye kuti anachano ziwa anachano kwa nisa kutawara anu mabona. So ngatire gei kurambati chungo fari wane mazi wane eza nupie wane mazi polisa awu
asi na wenda tumizira oji mbe noti ina ndipo kuti zvinofamba sekana sane PF chita sokuti vanobiwa na vanhu stereti ndashanya kushava kushava nokuisa under midlands ndasvika mu ranki mwa mandava muya zvama kusere vanhu vanga vachibharisa musika papa ne meeting zvezana PF ndi vanga dziri dzi hadzi asi vanhu vese vafarisa musika mu ranki chaimo chaimo mamusika tiri kuti mapinda kuchinze mwazo tangu kufra na teni kune misika miviriri kusiri kuya yose yanga ya kafa wanwese kachinze kwa watanga wambu inda kumiti hashi kati wai wanukua kundi kwa ningu wajua wa kushavo wachono kurara msao muri zavo antimono mabasi panu uya tuwa chitikisa wa shunu shavu wachitini wa shiona wa shumari kwa mwashinda wa matenga wa kumusika kwa wachikota wa chitikira kumaru zeo kati misika yose ya zaa vago wa shosezo mwuri kune miti nyesa anupiefu kwa wanwese wa ntaku zanupiefu ya chaba nungufunga matumba hama pati anda wakuru wadzi wa sanga mbwiti maride wa ita wakula kwa hu vanziro wano wanitambra wadayabu wanto sisi ee utongo kutuwa kukutunga ni santo wapere ayo wanjino kutenda
mbika andini mudiwa sana haka andini panopa masikere mbaida kusha ura maringene ku kakatikuwa kuneita avani meza mpye ZANPF ziripachena kuti yachadza kutungamirira nyika yava kushandisa makoronyera kumagara nanda vanhu vanogarira maoko imhondi vanhu ivavo tikavatarisa vanoti vanoshandira musangano wezanpf mapurisa anoshandira musangano wezanpf saka tichabuda munyika ndechiti vamunangagwa apa vakatarisana nemasanction. Masanction akaitwa kubudikidza nekutora kodzero dzevanhu saka masanction anozobva sei ivo vachitora mutemo mumbiri remutemo vari kuritora vari kunyikidzime pavanhu vachinyangarisa vanhu vasiti akafira mberi saka mangwana vomuka kuchitaura nenyaya yemasanction dzinozotambirwa sei ivo vachitsakatisa vanhu vamunangagwa ngavachinje maitiro avo nokuti uri kuita senyoka kuti uku iri kuruma uku iri kufuridzira hazvina kunaka maitiro akadai hausi utongo hwejekerere hwatinotarisa isu vana vezimbabwe zviri pachena kuti njuga dzavaremera vamunangagwa ngavabve pachituro nekuti mapurisa azara mumugwagwa ari kusecha homwe dzevanhu korapisheni yatekeshera ivo vari kuti vari kugona basa ndekupi kugona basa kwavanoita vamunangagwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Ko vanhukadzi muri kupiko tinoda kunzwa zvamunofungawo pane zvose zviri kutora nzvimbo tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti mashoko ari kutaurwa kuti Russia iri kuba zvirimwa zveUkraine ichitengesa ane chokwadi mukati. Mwedzi wapera, America yakayambira kuti Russia iri kuba zvirimwa zveUkraine ichizvitengesera nyika dzekuAfrica. America yakatiwo Russia iri kudzivirira zvirimwa zvatengeswa neUkraine kuti zviende kunyika dzakazvitenga. Vachitaura kuvatori venhau kubva kumahofisi avo eState Department pamusoro pemamiriro akaita zvokudya pasi pose zvichitevera kurwiswa kweUkraine neRussia, vaBlinken vakati hondo iyi yakakanganisa nyaya dzezvokudya pasi pose. America yakatumira magwaro kunyika gumi nena, zhinji dzacho dziri muAfrica uye dziri mukati menzara, ichizivisa kuti Russia iri kuvatengesera zvirimwa zvakabiwa kuUkraine.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gweta rinomirira mutori wenhau Mudhudhuzi Matutu rinoti mhosva dziri kuda kupomerwa Matutu hadzinzwisisiki uye hadzina nemusoro wese. Sangano reMisa Zimbabwe rinokurudzira vezvemutemo kuti kana paine zvavasingafari nazvo pamutori wenhau vaende kuZimbabwe Media Commission kuti vanotaura zvinyunyuto zvavo. America inoyambira nyika gumi nena, zhinji dzacho dziri muAfrica kuti Russia iri kudzitengesera zvirimwa zvakabiwa kuUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.